Mashoko yataurwa negurukota vechidiki vatino machakaire pavaita musangano nevatore venhau nhasi muHarare wekupemberera zuva revechidiki vemuAfrica kana kuti Africa Youth Day.
Kubatsira zvakanyanyisa tikaona vana vedu nemuzvikoro vainavo vakanyanyisa vachibuda munyika yavo yakanaka ichipikirwa vachienda kumura tikunoexibita kana kuti kunoratidzira zvipo zvavainavo kunyika dzekunze. Naizvozvo ndikupa chenjedzo kune avo vachada kuenda kuti nyika inoyi inovakwa netutese vechidiki ende isu tisiuvere vayo nguva inotevera.
Vamachakaire vati pane zvirongwa zvakawanda zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe zvekusimudzira vechidiki uye vechidiki vanofanirwa kuzvigamuchira. Vanoti zvirongwa izvi zvinosanganisira kuwanisa vechidiki ava zvidzidzo zvemabasa emaoko muzvikoro zvepamusorosoro pamwe nekuvawanisa mari dzekutanga nadzo mabhizimusi pasi pebhanga reEmpower Bank.
Pane urongwa nezvirongwa zvakawanda zvine vechidiki asi nekuda kwekuti tinenge tichipuwa maonero akashata maringe nehurumende tinopedzisira tisingachawane nguva yekuti tiende kunonzwisisa kuti ndeipi mikana yatiinayo inotiudzira nezvimusi. Saka ndoda kuti mubaridzire shoko rekuti vana ngavauye.
Asi mumwe mugari wemuHarare vaLuke Chitsike vati mashoko ehurumende ekutsoropodza vari kunotsvaka mafuro manyoro kunze kwenyika anonetsa kugamuchira uye kuatevedzera.
Tinotanga nechekuti zvakabva naminista zvine musoro zvinove kana zvisinge nyika ichinge yakagadzikana zvekuti chiruta zvechidiki vabude muno munyika yese inyaya yekushaya mabasa inyaya yekushaya chekuita havana mabhizinesi ekuita havana munyika yekuvakwa chekurima so changotara chete kuti vabude muno munyika vaende kunze kunose kunoshanda zvakabva naminista zvinomeka sensi kana vachinge vaprovhaidha masolutions ekuti maipani achiwana maempowerment project achiwana mukunze kunge achiita anovakwa chehuwiri.
Asi muzvare Rumbidzai Mpofu mumwe wechidiki ane bhizimusi rekutengesa muHarare anoti mikana irimo munyika inogona kupundutsa vechidiki.
Tichitarisa zvine 2030 yakatarwa na 2050 kushanda pamwe chete anditi coming up with better projects kuvaka nyika yedu is a better solution than
why
am I saying so. Is it easy if you need to go to USA, not at the COS, you need something like 7,000. If you take that 7,000, open them on home, what are you going to get out, what are you going to get out, what are you going to get out, I think you're a better person than going to USA. You know, the USA is a rent house, the USA is a cost of living, it's very expensive, and I'm wrong with Zimbabwe.
Anorwira kodzero dzevechidiki uye ari kusangano reFemale Students Network Trust muzvare Rutendo Matiki vanoti kubuda kunze kuri kuita vechidiki kunoratidza mamiriro akaita upfumi hwenyika.
Nekuwanda kwatakaita even if you look at masinaries epatinograduata tinograduata kazvikira kuti 40,000-30,000 per institution so unongochiona kuti nevamwe vakagraduata last year vatatowana mabasa plus isu tobvechera tobvawo tisina mabasa what are the chances of me getting the job. So pamwe pacho anotozova kuti relocating is actually better where I'm being offered employment day and day.
Vechidiki vakawanda vari kunotsvaka maforo manyoro kunyika dzakaita seUSA, Britain, Australia, South Africa nedzimwe sezvo vari kuti upenyu hwemuZimbabwe huri kuvaomera nekuda kwokushaya mikana yekuzvisimudzira. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vanhu vasina mabasa munyika vanosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana kana kuti 90%. Zuva reAfrica Youth Day rakadzikwa neAfrican Union senzira yekucherechedza kukosha kwakaita vechidiki mubudiriro wenyika idzi uye mhemberero dzezuva iri dzichaitwa musi wa22 Mbudzi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.